Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi mufuro ndira 13/2020. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vombodimburazve zororo kwezuva rimwe chete kuti vasangane negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muchina vaWang Yi. Mukuru wevatongi vaLuke Malaba voparura kutanga kushanda kwematare gore rino vachiti anofanira kutonga asina divi raakarerekera. Nyaya dzekushaya zvitupa nemamwe magwaro yopa kuti vamwe vanhu vashaye chikafu chiri kugoverwa nemasangano akazvimirira nehurumende. Mumwe kanzura weZANU PF oramba mhosva yaari kupomerwa yekuti ari kuita zvematongerwo enyika pakugovera chikafu. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwezvikoro mangwana vabereki vachitatarika kutenga zvinodiwa ukuwo varayiridzi vachironga kuramwa mabasa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465038. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.